ndinoona sokuti upfumi hakusi kufamba nenzira inonziyo nehurumende, Ministry of Finance neReserve Bank, ndo inofanira kufamba ikonomi nemitemo yavanenge vachiti vaisa, pamwe chete nekuauction uko kwavanenge vachitengesa mari yokunze kumabhizinesi, kuti vanenge vachiti zvavo kuauction ikoko kunoshanda. Asi zvaunozoona kunokunzwa kumabhizinesi acho, mabhizinesmen acho namabhizines women acho vanenge vandotengeserwa mari iyoyo kumaauction ikoko neReserve Bank kuti vakwanise kuodha zvinhu zvavo, avasi kupuwa mari iyoyo nenguva uku vanenge vatorerwa mari yavo yavanenge vashandisa kutenga mari iyoyo yamaUS dollar kuauction, vopedza mwedzi miviri mitatu mina vasati vapuwa mari iyoyo. Saka zvinozoita kuti vaende kublack market kunotsvaka mari. Pavanoende kublack market kuyo kunotsvaka mari inenge ichidhura. Kudhura kwairi kuita ikoko kublack market vanenge vachiwana yakadhura, ndo zvinozoita kuti vadhurisevo zvinhu zvavo muzvitoro. Saka ndichitarisa mafambiro eupfumi kwenyika nenzira idzodzedzo, hazvisi kufamba nenzira yakanaka zvachose. Hakuna unenge unoratidza une simba rokukontrola kukwira kwezvinhu, nokuti auction inonzi inoshanda asi iri kunzi haisi kushanda navanhu vari mubhizinesi machemo. Havasi kupuwa mari dzavo nenguva dzakakwana. Vovhara here vakamirira kuti vapuwe mari yavo kuauction?
Muri kusangana nevana muzvina bhizinesi vakawanda, vanoti chii kwamuri Profesa Maswacha?
Vanoti ivo ikonomi yeZimbabwe kuti utokwanisa kubudirisa bhizinesi rako ndokunge uchitongoita zvechijapanja zviya, kuti unowana mari yokushayo yokuodha zvinhu zvako kwese kwaunogona kuiwana kusingabvumidzi kwacho ikoko kana mumastreets. Nokuti vanenge vachiti ko kusiri kufa kwebhizinesi rangu ndokupi? Ndo zvandiri kunzwa kumabhizinesi people, vanhu vamabhizinesi. Zvekare richipinda kumabhizinesi tinoona kuti kwaiyo reti yakanzi nehurumende mabhizinesi ose ngaashandise exchange rate yehurumende, kuzva asingambozviiti izvozvo wani. Tinotoona mamwe akatodisplaya namazuva ramakuru reti yavo omu isinei nereti yehurumende yokuauction ikoko. Tobuda zvekare panze tinoona vaenzi vanosungwa kana vachikumbira kunoswaipa makadhi avo vachitora maUS dollar avanongovapo. Saka hapana inongova inodikati ufumi hwejambanja zviya, kuti mumwe nomumwe unongoita zvinomuraramisa. Mabhizinesi anoita zvinoraramisa mabhizinesi avo, vanhuwo zvavo anoitawo zvinoita kuti zvivararamise vakwanise kupfuurira mberi. Mitemo inosetwawo nana Reserve Bank yavanoti mitemo, nana Ministry of Finance hakuna uri kumboitevedzera, inongova mitemo yavanongoti chaita zvakati zvikati, asi hationi zvichitevedzerwa isu kana taakuenda kunotenga.